machurches ari kubata nyaya vashoma nokuti mamiriro eZimbabwe ari kuaffectwa nemaactors akawanda. Saka pano toda kuti pawedzerwe maactors kuti mhaurirwano idzi dzigone kufamba.
Vamunoti vanofanira kuvamo kuti vabatsire kuyananisa vaviri ava, vakaita sevapi?
Tingatarisa iyo mapato maviri, totarisa iwayo atingati macivil society varimo munyika. Asi zvekare tinoziva kuti vane vapindi vavapindirazve muatingati direction iri kutorwa nepolitics dzenyika, vanosanganisira SADC neAfrican Union. Ndo vari kusimbisa rimwe divi ratingati vava Munangagwa. Kana vasimo mukati menhaurirano idzodzi, hazvigoni kuti zvifambe. Saka vanofanira kuunzwawo. United Nations inofanira kuvamo, zvikuru sei tichitarisa kuti opposition iyo haizovi nekuvimba SADC neAU kubudikidza nemashoko ayanga ichitaura.
Nderipi zano ramungape vemakereke vari kuedza kuyananisa vamunangagwa neavo vemapoka anopikisa?
Vemakereke dambudziko guru ravainaro nderekuti ruzhinji rwavo vanozikamwa nekumira norutini, kwete kumira pakati. Vanozikamwa nekumira nezanu kazhinji. Respect yavari kuwana, vari kungoiwana nokuti vachamisa munhuwo anokoshesa zvechechi. Saka pakadaro panorema kuti tibvumirane nhasi kuti isusu vemachechi vari vega vane zvavangaita kuti nhaurirano idzi dzibudirire.